Good evening, Zimbabwe. This is Live Talk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Monday, August the 19th, 2019. I'm Thungameli Nkomo.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight, we are talking about yet another MDC demonstration, which was banned by the police in Bulawayo today.
If you want to join in that discussion, you can send us a message on WhatsApp, and the number is 001-202-465-0318. You can also call us directly right now on 001-202-619-2077.
We are streaming live on our Facebook platforms at VOA Live Talk, VOA Ndebele, and VOA Shona. We are also live on our websites, voashona.com, voandebele.com, as well as voazimbabwe.com.
And Ntunga, the opposition MDC today failed to stage another march in Bulawayo after the police imposed a ban yesterday. The party's first demonstration that was supposed to be held in Harare last week on Friday was also outlawed by the police, saying the party had an internal of wrecking chaos and violence.
Yesterday, they told the party it could not go ahead with its intended march in Bulawayo as they had no manpower to monitor the protest. Mr. Nelson Chamisa's party went to court this morning seeking relief, but the presiding magistrate only issued a ruling this evening supporting the police. Yilo utaba esingalo ezulukandaba Zimbabwe omuhle lamhlanje utaba lokuvinjwa kwemihlangano ye MDC. Siyazi ngeviki edluleyo ngolwesihlanu bebemele batshengisele eHarare besola umumo, besola ukukhwela mahlayana kwentengo yezinto, besola ukwehluleka kukahulumende weZANU-PF ukulungisisa umnotho. Kodwa bavinjwa ngamapholisa kwabhaxabulwa abantu kwatshaywa abantu abaningi eHarare babotshwa. Namhlanje bekukobulawayo leli bandla belimele litshengisele beligijima ngempela viki lapha liqoqa abantu. Kodwa esikubonileyo umgcini isihlalo waleli bandla uNkosazana Thabita Khumalo labanye basuke babotshwa besetheswa icala lokuqamba amanga ngokuthi umongameli Mnangagwa waqilibezela kukhetho. Bamiswe enkantolo-ke lamhlanje bavalelwe nge-Saturday izolo bebelokhu bephakathi balele phakathi namhla baphiwe-ke ithuba lokuba bahlawule i-bail $200 ngamuntu emveni kwalokho-ke kuthiwe bazakhululwa. Kodwa esikubonileyo ukutshengisela kwaleli bandla njalo kobulawayo kuvinjiwe ngamapholisa esithi akeneli ngabala manpower yamapholisa ukuthi ebengamonitor abe-MDC laba babona ukuthi kababangeli udlakela, kabadali udlakela. I-MDC isuke lapho yaya enkantolo yayaphikisa-ke leso sinqumo ekuseni ilethemba lokubana mhlawumbe inganqoba umantshi engamalayo. Izaqhubeka ngokutshengisela kwayo, kodwa esikubonileyo umantshi usuke wathi ekuseni khonapho eseqedile ukuluhlafuna udaba wathi hayi ngisake ngime kancane ngizakwethula isinqumo ngo-4 o'clock. Wabuya-ke ntambama lapho wathi hayi amapholisa ngimalawo alungile kusinqumo asithetheyo sokuvimba-ke ukutshengisela kwenu. Kusenzeka konke lokhu bekugcwele amapholisa enyakazela edolobheni, amanye egade amabhiza, amanye ehamba ngezimota, ihelicopter yamabutho layo ibibhoda ngedolobho. Abe-MDC bathi balokudana kakhulu ngokuvinjwa kwemihlangano yabo le. Siza kuba labo-ke khonapha kuhlelo ngitsho labezanu-PF sizwe labo ukuthi kanti kungani bengafuni ukuthi leli bandla litshengisele.
Aiwa, kune avo vachangobva kupinda muchirongwa, tinokuchingamidzai nhasi pachirongwa chedu cheLive Talk. Tiri kutarisa isu nyaya yekuratidzira kwanga kwakarongwa nebato reMDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa uko kwaonekwa kuchimiswa kuBulawayo zvichitevera kumiswa kwakaitwa kuratidzira uku kuHarare zvakare nemusi wechishanu nemapurisa. Takaona nezuro muzvare Tabita Kumalo webato iro reMDC vachisungwa uyezve nhasi vamiswa pamberi pedare ivo nevamwe vavo vachiwanikwa ivo vachipomerwa mhosva yekuronga musangano uyu. Tazoona vachipuwa mari kuti vabvise mari yechibatiso vachizobva varegeredzwa zvavo. Asi taona zvakare pane vamwe vapambwa mushure mechiitiko changa chakarongwa kuBulawayo ichi. Tinoona tabva tanzwa hatichaenderera mberi nekuti pano tabva tatsikwa nevakuru vakuru imomo mubato reMDC. Tina vajob skala vari pano vanesu nhasi vachange vari kutaurawo divi ravo pamusoro pezviri kuitika panyaya idzodzi dzekuratidzira. Tichange zvakare tichikurukura zvakare tichitaura nevamwewo vezano PF vachitaurawo divi ravo kuti sei vari kuona ivo hurumende ichikurudzira mapurisa kuti vawanikwe vachimisa misangano iyi. Antunga, we seem to have our guests, so I'm not going to go any further because we want to hear it from the horse's mouth, somebody who actually represents MDC, led by Nelson Chamisa. Job Sikala is on the line, so you can take him.
Honorable Sikala, good evening and welcome. Honorable Sikala?
Hello, sir.
Yes, good evening and welcome.
Thank you very much. How are you?
We are good. Thank you so much. We saw in Harare last week you tried to demonstrate. The police said no. You made another effort in Bulawayo today. The police again said no, you can't do that. What say you?
No, the first thing that we want to share with everyone is that the Constitution of our country in terms of Section 59, which is now known almost by everyone, including kids, provides the right to citizens of our country to demonstrate and petition. Section 67 of our Constitution gives our citizens the right to political choice. However, there are also statutory provisions in our country that regulate when people want to engage in issues of public gathering. They are provided for in terms of one of the draconian laws called the Public Order and Security Act, which is currently the operating law. The Public Order and Security Act provides that when an organization wants to engage in issues of public gathering, they must give notification to the regulating authority of a particular district. That is in terms of following the law and also the concept of constitutionalism. As the party that emphasizes the issues of constitutionalism, we made application to the police for us to be able to be allowed to exercise our constitutional rights. We made the applications both in Harare and also in Bulawayo. However, the regulating authority, to exercise the powers that are not provided for in terms of the Public Order and Security Act. The Public Order and Security Act, it only asks organizations to give notification, not to seek permission. So after having given the regulating authority notification of our intention to peacefully demonstrate in Harare and Bulawayo, the regulating authority used the powers that are not provided for in terms of the law by giving a prohibition order that they are not going to allow the MDC to hold the peaceful demonstration as per the application. So, however, our legal practitioners appeal against the prohibition order of the police in our courts, and however the courts upheld the prohibition orders to which we are not sure why that could have happened, as the law is very clear that we can only give notification to the regulating authority if we want to demonstrate. So the first thing which this issue demonstrates is that all the democratic space in our country has now been closed. The aspects of following the rule of law, where as an organization has been trying to make sure that we follow the law to the letter, we have been shut down. We have been shut out of the courts. We have been shut out by the police for us to exercise the democratic rights that are provided for in terms of Chapter 4 of our Constitution. So what it means is that, one, there is now a de jure ban of the MDC in Zimbabwe, that the MDC is no longer allowed as a political organization to exercise the political activities that are entitled to political organizations in our country. We are not allowed for us to go and demonstrate. We are not allowed to express on behalf of the people the difficulties our citizens are currently facing. So we are in a very retrogressive situation where democracy has been put into the coffin. So the challenge that we have as Zimbabweans is that the MDC as a political organization is not allowed to exercise its activities as a political organization as provided for in terms of Section 67 of our Constitution. So basically, this is what I can tell you, that when even our members in Harare, we have had 90 arrests of people who did not commit any crime. There was extreme provocation against our people who gathered in Harare on Friday. There was no single violence that was committed by the citizens of our country in Harare CBD on Friday. Human rights violation against these people by the arms of the state, that is specifically people who have been in police uniforms.
Ndimbopinda ipapo, Honorable. We know kuti muri kuronga kuratidzira kune mamwe maguta, this Gweru, Masvingo, Mutare. Saka mchazvifambisa sei sezvo tichiona maheza kuHarare mapurisa murambidza maheza kuBulawayo nhasi marambidzwa zvekare. Going forward nema demonstrations iyayo amanga makaronga kumaguta aya muchazvifambisa sei?
Chiripo ndechekuti sepato takangotevedzera zvinotendekwa nomutemo kuti zivise mapurisa kuti isisu tinoda kuti tiratidze. So kumaguta ese iwayo, Masvingo, Gweru neMutare, takazivisa mapurisa zvekare kuti sepato tinokumbira kuti tiratidzire muruyararo pasina mhizhonga mumagetsi atakavapa. So nokuona kurambwa kwaita Bulawayo neHarare, hameno kuti vokoko vachati kudii, asi zvinotaridza kuti aiwa izvi hazvisi zvinhu chete zvangoitika kuHarare nokuBulawayo. Yava nyaya yekuti nyaya dzepolitics dzamapise munyika medu muno dzadzipwa. Hakusisina vanhu vanokwanisa kuti mapato ezvematongerwo enyika ange achiita zvaanofanirwa kuti vaite sezvinotendekwa nebumbiro romutemo. Saka chiripo ndechokuti iye zvino Zimbabwe demokrasi yafa, yaurawa. Hakusisina kutendera maopposition munyika. Izvinotaridza inoziva kuchirongo a de facto ban of the MDC. Zvinotaridza kuti pato redu ratobhanwa muno munyika kuti hachatenderwi kuti riite maactivities arinofanira kuti riite within the confines of our constitution. Saka ndo nyaya yatiri kuona kuti kunana Gweru, Masvingo nokwaMutare kwatakazivisa mapurisa kuti tinoda kuti tiratidzire murunyararo. Mweya uyu wokuti MDC haifani kuti iite chinhu muZimbabwe unenge watekeshera munyika yose ne mai no dzvanyiriri urikuitwa nama purisa nehurumende.
Vasikala tombokubatai muromo ipapo nekuvhunza kuti zvamira zvakadai. Vamwe vatsigiri venyu vari pano pama platform edu VOA Facebook yeshona nemamwe atinawo vari kuvhunza kuti saka remangwana rakamira sei mubato renyu, pane zvimwe here zvamakuronga mushure mekuti muri kumbunyikidzwa pese pamuri kuda kuti muratidzire sekutaura kwamuri kuita?
No, chiripo ndechekuti isisu tiri bato rino 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 rine supporti hurusisa munyika ino. Zvakare tine obligation yokuti tinge tichizadzisa vimbiso nezvido zvavatsigiri vedu. Vatsigiri vedu tinomira navo zvikuru, asi chiripo ndechokuti hazvingakwanisiki kuti pamhepo yakaita seinoi nditaure kuti mangwana tichaita sei. Asi chiripo ndechokuti sebato renyu tichaita musangano wevatungamiriri venyu vachagara pasi kuti vadzeye nyaya yokuti toita sei sezvo maona utadzipwa nyaya yedhemokrasi munyika musina. Saka toita sei nokuti maona kuti kuzivisa kwatanga taita kuti demonstrate kumaguta ese atanga ita kuti tiite tarambidzwa. Zvakare makare ati iwo izvo zvatarwa namapurisa ndizvozvo, hamufani kuti mudemonstrate. Saka isiso mutungamiri tofanira kuti tigari pasi tiise pfungwa dzedu pamwe chete, tidzeye nyaya iyi tione kuti tingabuda nomufungiro upi, uye tozozivisa vatsigiri vedu. Asi uye chandoda kuzivisa vatsigiri vedu ndechekuti musangano uyu tichamuita chimbi chimbi, ngavasanyunyuta zvavo, tichagara pasi somutungamiriri then toona todzeya toonesana kuti saka tingaendera mberi sei, sezvo maona kuti nyaya iyi yokuti MDC sepolitical party muno munyika yaakuda kutobhanwa.
Alo ke ngumnumzana Job Sikala, Honorable Job Sikala, lilunga leMDC njalo ungumsekeli kamgcine sihlalo webandla. Honorable Sikala, please do stay on the line. Liyamuzwa ke uthi sebezahlala phansi njengobukhokheli beMDC babonisane ke ukuthi bangaqhubekela phambili njani njengoba amapholisa eqhubeka evimba imihlangano yabo ukutshengisela kwabo emadolobheni wonke. Baqalile eHarare namhlanje bavinjiwe koBulawayo. It's 19 minutes past 8 o'clock. Abangaba besanda sixhuma kuhlelo lamhlanje sikhuluma ngokuvinjwa kwemihlangano yebandla leMDC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Esilabo kuhlelo ngumnumzana Job Sikala weMDC lomnumzana Tinotenda Chinyoka. Vachinyoka inengo ye Zanu PF. Mr. Chinyoka, good evening and welcome.
Good evening. It's Tinomudaishe Chinyoka.
Tinomudaishe Chinyoka. So sorry about that. Anyway, welcome. And why is ZANU-PF so unsettled about these MDC protests? What are you scared of?
ZANU-PF is unsettled about the MDC protests. Where did you get that from?
Because you've been saying in Harare they are not supposed to be allowed to demonstrate. You have also been saying the same about their march in Bulawayo today and the police.
And how did ZANU-PF say this?
Matemadanda is a high-ranking ZANU-PF official. A lot of ZANU-PF officials have been saying the MDC should not be allowed to demonstrate.
Yes, but the ZANU-PF is not the one that has issued the prohibition orders against the demonstration. That is the police. The police are not ZANU-PF.
ZANU-PF is
entitled to express an opinion, yes, but the police are not ZANU-PF.
Okay, basing on your opinion, why are you unsettled? What is it that makes you uneasy about these demonstrations?
Well, the point I'm making is that no one is unsettled, so the premise of your question, I don't accept it. ZANU-PF is not unsettled. ZANU-PF is not unsettled by people demonstrating, but ZANU-PF is also aware that the last time these people demonstrated, they ended up destroying property, which government had to compensate, and making an observation that these demonstrations are not meant to achieve what is claimed, is not a sign of being unsettled. It's a sign of making a simple, educated observation based on facts, based on empirical facts on the ground. I'm refusing to accept the premise of ZANU-PF being unsettled. I don't accept that.
I'm not sure why you can't say that obvious it, Mr. Chinyoka, because even ZANU-PF people like Pupurai have been threatening violence if the MDC should take to the streets. That's why I'm saying you guys are unsettled.
No one has threatened violence. If someone had threatened violence, they would have been arrested. Or MDC would have made a complaint to the police station that someone threatened violence. No one has threatened violence. You are mistaken in making a robust comment about something that someone believes in as a threat of violence. I'm simply refusing to accept this. So for you to say that this is an obviousity, that's a new word for me. It's not something I accept.
Well, let's move on then. Marvelous.
Tine muterere aripa nare parizvino rikaita mbova tora tozodzoka kuna vachinyoka. Hello, caller. Hello, caller. Hello.
Hello, Magari.
Ehe, tiri wadi tukutaura nani uyezve muri kupi?
Ndiya Chigwede ndiri South Africa, Pretoria.
Taurai tinzwe vaChigwede muri kunzwa iri mudariro.
Mamiriro andiri kuita musangano uri kutonga weZANU-PF. Musangano wakagara noBimbi Ndoga. Vapupurai togare pavakataura pachena vachiti ivo havasi kuzobvumidza bato reMDC kuti riite mademonstrations munyika. That the constitution in Nigeria no chara kuti munhu wega wega une kodzero yekuratidzira kana kuna kutsana nezvinenge zvaitika. Saka musangano uyu uripo pakumbunyikidza kodzero dzavanhu kwete kuti vanhu vaite zvido zvavo sevagari veZimbabwe. Ndiwo mashoko andinawo ndiri muno South Africa.
Aiwa mashoko makukutu tinokutenda ichaizvo.
Natenda.
Hello, vachinyoka, menu kana muri panhare, manzwa zvataura muteereri wedu, munogona kupindura yenyu ipapo.
Ndanzwa zvataura, but munozva zvinonetsa ndizvokudai. Vanhu vanoteerera zvinhu zvavanoteerera vozvibata out of context. Handiti. Saka zvinonetsa kuti vanhu kana vachida kuwa zvavanoda kuwa, kuvarambidza. Zvavanenge vachida. Chokwadi ndechekuti muZimbabwe munyika ine mutemo. Mutemo muZimbabwe unoti kana vanoda kuita demonstration vanoita sei, vanotumira tsamba yavo notification kumapurisa. Mapurisa ovapindura achiti izvo vanoona sei nenotification yaitika. Handiti. Ndoda kukupai one example. Vanhu veMDC vakaisa notification kugweru. Vachiti vanoda kuita demonstration. Mudemonstration mavo vakati vari kuexpecta kuti kuchauya vanhu 100,000. Ndokutaura kuti vanhu 100,000 havachaungana pakati. Ndobva vataura ivo voga pachaungana vanhu. Pavakataura paya pa petrol station. Ndobva vanoda kuunganidza vanhu 100,000 ipapo. Mapurisa vanofanira kutarisa kuti mugweru chaimo. Registered voters mugweru eben nomumukopa hasviki 100,000. Saka vanhu registered voters kwete MDC voters, total number of registered voters havasviki 100,000. Saka vanhu 100,000 vanobvepi. Zvoreva kuti kushatsvokwa vanhu vanobva kune dzimwe nzvimbo vouyiwa navo ipapo. Management yevanhu ava hapana unotaura kuti tichava manager so. Mapurisa kana vakati nemakumbiriro amaitawo hatigoni kukupai mvumo nokuti last time pamaa mune vanhu 2,000 pakaitika violent mukakonewa kuimaintaina kuikontaina nemamashalu enyu. Saka nhasi moda kuuya ne 100,000 munovagona sei? Handiti hazvina kushata izvi. Ndobasa ramapurisa. Mutemo unotaura kuti kana mapurisa adero munoendepi? mwenda kuna minister, mwenda kumajisiri court. Iyo vanu manya kwa high court, mutema hudero, anti munoa. Sakana vanu basinga zivisa, vanu ita, vachingo tenderera seo kuya kukwa uro. Zinunyecha kutukuba atechere, kutivano sifambisa seo. Vativano hoti, kana zadero, zuka hoti, ah, zamtifi ya trambiza kutemonstrate. Anti munozono. Izo ndio vakukonewa kutewera mutemo, kuti mutemo unotifamba imakati o, o, o. Saka kana vanhu vasingazivi vachiita utunhu hwavo kana utunhu kuya hwovapa maproblemu ngavarege kuzodzoka voti after all pupurai togare pokataura zvakati pupurai togare muzimbabwe unotendegwa kutaura zvaanofunga unotendegwa kutaura zvaanofunga kuti vaya vachaita decision kana vachimuhwa vazivewo kuti ezanupiefu ndezvavanofunga. There's nothing wrong kuti munhu aise opinion yake kuti decision makers kuti unofungei. Kubhuruwa iko zvino vemabhizinesi vakaenda kukoti vakati last time takaputsirwa zvunhu vanhu ava hatisi kuziva kuti vachaita sei this time tisaputsirwa zvunhu iopinion yavo handiti. Saka vanhu vose vanofanira kuteererwa. Zvino kana vodzoka kuti zanupiefu yatirambidza inoguva kuchema kuna baba
mubate henyu makadaro Ntunga.
Mnumzana tinomuda ishe chinyoka lilunga lezanu PF aliamuzwa ya kuluma gilapo ute wana gaba ingeni jenge zanu PF ngoba gaba igaisivo aba vimba MDC uwenza uchengsela kwayo kotwa ivinja ngama polisa silo mnumzana Jobs Kalanjalo we MDC. Sithathe umlalele cingweni uMbongeni Stole. Kunjani Stole?
Ngiyaphila baba linjani?
Hayi siyaphila, kunjani lapho khona?
Hayi lapha ku right akona nje.
Ha kuphose lakho.
Mina into ezoyiqala nje kuyibeka ukuthi inkinga nje ukuthi eZimbabwe umthetho wangkhona awuhambisani nabantu beZimbabwe. Usuka umele ibandla leZANU-PF. Yonke into nje eyenzakalayo ibona iZANU-PF kuyiye emamelwayo kakhulu. Ikakhulu wona amalungu eZANU-PF into abayikhulumileyo into ukuthi umthethwandaba yiyo into ezowulandela. Kuyinto embi kakhulu eyenzakalayo laphaya. Kahle kahle amapholisa kakuso mapholisa eZimbabwe abantu ngamapholisa eZANU-PF. Namasotha eZANU-PF le lento leyo iyacaca vele kudala lento yenzakala funa lapho kakhulu ukuthatha ukamnanga kumbuso siwabonile amasotha kube yiwo angenayo ku-government ukuthi lento leyo vele izoqhubeka isikambi kakhulu. Abantu beZimbabwe basenkingeni enkulu kakhulu okubuhlungu kakhulu okokuthi iZimbabwe nayo iyakhona kumnyama kumnyama angiboni kukhanya mina phambili nje ngoba abantu beZimbabwe laphana bazothala nzima njalo bazodla nzima ngeZANU-PF. Ngingadlela umthethwandaba oyiyothe othatha ngayo uhlangothi kuZANU-PF yonke into abantu beZANU-PF kababothwa ma ngabe kuyibo abaqala badala amacala kuthiwa kuhlale phansi kwenziwa ikhomishini kodwa izinto bezibona wona ukuthi amasotha yiwathaya abantu kodwa kuthiwa kwenziwa ikhomishini ikhomishini yakhona kungayibophi iyakhulumiswana baxolelwa kuyayekwa kunjalo but i-MPC ma ngabe kuyiyo eyenze into ivele basheshe nje bababophi kuyini kanti khona lokho wayi kunjalo le ndoda loko kuthi yakhuluma ukuthi iZANU-PF ayingeni ndawo kulokho kodwa siyababona kuyiba babekhuluma usematandi ukuthi izinto kazibe kanti izinto kazibe kanti kube yiwo umthetho futhi okulandelayo khona lokho kube iZANU-PF ebedemonstrator kube ivunyelwe kodwa ngoba ngabantu abaphikisana negovernment le ekhona siyababona baboshwa. Kuyinto ebuhlungu kakhulu lento le yenzakala eZimbabwe. Ikusasa lethu angazi ukuthi linjani singabantwana beZimbabwe sihlupheka kangaka. iZANU-PF yona kayikuboni yini iqhubeka ithi iyalungisa izinto from 1980 belungisa izinto izinto zakhona zingabonakali ukuthi benza njani. Phela umnangagwa uyafana nomgaba akulanto ethizileyo laphaya kuwe kukhethu. Siyayibona ikhothi imela iZANU-PF kodwa waye engathongi ukuthi njengoba na abantu bengafikise ngokuthi impumela yokhetha ihambeka ayihambanga kahle waye bengathongi ukuthi ikhetho luphinde but sikubonile umthethwandaba umela iZANU-PF ukuthi iZANU-PF yiyo eliwini le ukhethu. Ma ngabe ngo-2008 umgabe wadliwa ikhothi yamela umgabe futhi ngathi ukhetho kaluphinde ngoba bebona ukuthi iZANU yedliwe kwathe bebona ukuthi iZANU-PF yebiphambili umnangagwa kanye kukhetho ngathi hayi ikhetho kangeke luphinde.
Asilalelane Sithole, ngithi iMDC ingenzani pho, ingaqhubekela phambili njani ngamafithane?
Yey, iMDC yena lento yale iright into abayenzayo, into ekhona sesiyena sokufanele ingene ngenkani ezitaradeni noma batsha noma bayenza njani, akunandaba, vele sifile ngoba sifile nje sihambe ezibhedlela kula mithi, akunakudla kunani, siyafa siyaphela. Izanu PF na izozilandele ngoba yena lowo okhuluma naye manje izanu PF na uyakubona iMDC kayiqhubeke yenze khona lokho ekwenzayo ngenkani. Nako siyibona isodani izigcine nayo bevuma noma bengavumi kahle, kodwa siyababona wonke amazwate eitoya bengathandi bethanda. Kumele nathi sikwenze kuphela abantu beZimbabwe kuzeze kulunge kuphela. Ngisona amapholisa nazo zavume namasosha zavume.
Siyabonga mlaleli,
siqhubeke ngakho khonoko ekwenzayo.
Siyabonga Sithole, ungena kuhlele. Aha, ah, ithukuthele impela Leon Sizwa, ngilethemba lizwile ekukhulumayo, angisoze ngiphinde. Ole ndlebe uzwile timbozo wakwa Moriva Skala manzo azwire kutaurwa na vatinomudaishe Chinyoka mbo tipai wopfungwa dzenyu
chokutanga ndoda kuti mukoma wangu tinomudaishe Chinyoka azvisi chokwadi kuti MDC yakamboita mademonstrations akaita violence munomunyika. Mademonstrations edu ese atanga tichiratidzira mukati memigwagwa yeHarare kwemakore maviri apfuura, aripo anoonekwa navanhu vese, even nyangwe vakaenda paYouTube vanomaona. Hapana kana glazi rimwe rakambopushwa muguta reHarare. Kana vachitaura mademonstrations apfuura, haana kusherezwa neMDC sepata, akasherezwa neZCPU uye nama citizens omunyika yemuZimbabwe. Saka handizivi kuti ava vachinyoka zvaari kupomera kuti vanhu veMDC vakaita violence vanozviwana kupi, iyo MDC isina kumbobvira yadana demonstration yakaita violence ina Wakanda. Zvakare pakarambidzwa zvizvarwa zveZimbabwe kuti zviratidzire muHarare, nokuti prohibition order yakauya pakati pousiku womusi wechina chishanu chacho chevhiki yapera, rino zuva rakanga ichifanira kuti vanhu vademonstrate. Vanhu vakangomukira kutaundi vasina kunzwa kuti pakanga paita kurambidzwa kuti vanhu vademonstrate. Vanhu muHarare vakagara pasi vakagwadama. Hapana kana munhu wakaputsa kana kapu zvayo mutaundi. Apo vakanga vachipondwa, vachiitwa abused namapurisa. Vamwe vacho vakakuvara mbura, vanga vasina kana mhosva yavanga vakaita. Vanhu vakagwadama vakatanga kunamata, vakavingwa namapurisa, vakapondwa ipapo. Vana vana kumboita hasha kana shungu zvokuti vasandi vachiputsa muHarare. Saka kana vachitaura kuti MDC inoita mademonstrations ari violent, api? Ngava sada kufananidza mademonstration akanwa nemamwe maorganizations wemakine MDC. Techipiri vachinyoka vataura mashoko andikakamadza nokundisvitsa zvikuru, okuti zvinonzi isizvo application yedu yokugweru. Takataura tikati tinoexpecta kuti kuchauya vanhu vanosvika zana rezuru, that is 100,000 people. Isisu tsamba yedu yenotification yakaiswa kuregulating authority yomugweru. Vakaiwa nepitsamba yedu yatakaisa kumapurisa, nokuti isinyangwe zvaro PF painoita maapplications kameno kana vaita maapplications panenge vachiita misangano yavo, hatina kumbozera takawana access kutsamba dzavo dzavanoyoya kumapurisa. Saka zvinoreva nokutaridza pachena
kuti ZANU PF inoruoko munyaya dze ma notifications akaitwa nebato redu kuma regulating authorities ese muZimbabwe. Vazi vasei kuti mutsamba iyoyo, because somebody yakanyorerwa kuna regulating authority anova officer commanding gwero ndiye ega mwene anofanira kuti apate tsamba ino kuziva zviri mukati mayo. Vachinyoka vezanu pf vazviziva sei kuti kugweru MDC yakati iyo ichange ichiunganidza 100,000 iyo vari munhu webato, zvinoreva kuti maapplications edu ari kuendeshwa maoko ezanu pf ndiyo inopa madecisions. Uye zviri pachena kutaura kwese kwanga kuchita nyange navateereri kuti vamatema danda vakanazvo kutaura musi weHeroes Day kuti hakuna demonstration inoitwa muno munyika. Uniwe mujournalist noda kutenda zvavo zvandotaura ive here kuti zvaunofunga iwe kana zvimwe demonstration inoita, hakuna demonstration inoitwa muno muZimbabwe. Saka zvinotaridza kuti ZANU PF yava kutya vanhu, and ukaona bato rava kutya vanhu zivai kuti raruza legitimacy yokuti irambe ichitungamirira nyika iyoyo. Nemhaka yei vachitya kuti vanhu vangodemonstra zvino runyararo? Mutemo unoprovida kuti konvhina anenge akonvhina nyaya yedemonstration, kana demonstration yako waitaura kuti ichava peaceful ikaita violent, anosungwa. Why didn't they allow MDC kuti demonstrate kana kwaita violence? Then the convener was going to be arrested for breach of trust yaanenge aiswa mumo pakuti I exercise constitutional right yake. Zvongotarisa bedzi kuti varume ava vari kunyepa, uye zvekare havasi kumira pachokwadi. Nyaya iripo kusha vanhu, vakundikana kutonga nyika ino, hapana chinozikanwa. Zvinozikanwa munhu wese zvokutaura kwaita vachitole. Zvinhu zvakwira muno munyika, vana havachakwanisi kuenda kuchikoro. Maticha ari kukora 403 RTGS inova iyo $40. Maprizi mustoro ari kukwira zuva nezuva. Peturu yatowedzera futi mutengo wayo nhasi. Vana veZimbabwe vakaura nenhamo, varwadziwa. Vada kuti vangotarisa chete kuti hai vakuruwe, tatambura nenhamo, uye tarisai muone kuti nyika ino vanhu raramo yedu yagozha. Chamunoshaya kuti vanhu vataure izvozvo chii? Nemhaka yamuchitya vanhu ndo mubvunzo wandinawo kuna vachinyoka.
Vachinyoka, manzwa zviri kutaurwa navasikala. Vabvunza ivo kuti imi makaziva sei uwandu hwevanhu vakange vakokwa ivo kugweru, kana musinei nechekuita netsamba dzavanenge vanyora ivo seMDC kumapurisa?
Ndamuhwa, asi vasikala chavanokangamwa ndechekuti mubasa mubato mavo mune ndumure dzine wara nebapu. Saka zvadzinoita ndezvokuti tsamba ichindwa nayo kumapurisa inotogwa pikicha yokandwa muma WhatsApp grupu, yokandwa muma Twitter, yohumwi. Vanozviziva ava vasikala kuti vanhu vavo havana zvifuva zvachose. Ndo matinoivona imomo muma Twitter todoziva kuti ndozvavari kutsvaka izvi. Nomuzvima WhatsApp group muma vanotiisa vachifunga kuda tiri nhengo dzavo, isu tisiri, hatibudi, tinongoramba takanyarara takati zii, singovona hedu zvinozuviwa. Iyo zvinokuda ndichahudzingwa zvavaziva kuti muchigurupu chavo chinokuda vakavona kuti ndakazviona chitsamba ichi. Pavataura pokutanga kuti izvo MDC haiti yakaita mademonstration ane violence izettu, vandifadza vasikala nokuti vari kubvuma kuti kwakaitika mademonstration ane violence, asi vari kungoti hasi avo. Asi todzoka ipapo, chinoonetsa kuMDC ndechokuti kwakawandisa magweta. Magweta vanoshanda nezvinonzi matechnicality. Vasikala vari kuda kushandisa technicality yokuti wakaita notice yokuti ngatiite demonstration izettu asi MDC saka yanga isiri yavo. Asi vanokangamwa kuti paya pavaenda kukongresi pavo vamonzora vakabuda vachiti pai ndaita chichemo changu chemabatirwo andiri kuita kuwana chigaro cheupresidendi kumastakeholders edu. ma stakeholders edu iZCTU ndio baba vedu vakatipa give birth saka izvokuti kwai pano mutsauko pa MDC neZCTU ma demonstration I technicality yema lawyer hazvina zvazvinoreva masupporta vakainda ku demonstration vakanoputsa zvunhu ma MP vainda mumadhorobha akasiyana siyana kwedu kunana gweruku munana kwekwe vachiunganidza vanhu vachiti vakomana manonoka kune dzimwe nzvimbo chatsva ma MP AMDC ndo vanhu vakaita violence ndo vanhu vanofanira kuti iko zvino vachipa assurance kuvanhu vokuzimba kuti iko zvino bhataronga apa zvuru zvinosvika mazana zvevanhu kuti vafambe vainde vanoungana pafuel station hatisi taronga zvakati 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 kuti vasapisa vasikala vari kuti kwaizvo makaregerei kutekurega vanhu vachipinda murodhi kana vazoputsa zvunhu movasunga asi zvazvinonetsa ndezvokudai kana munhu uri uchida kuonekwa kuti uri fuza wakapusa uri munhu unorega unorega zvinhu zvichiitika maitikiro hazvinongoitika mazuva ose asi uchitaridzira kuti zvichabudisa outcome yakasiyana kana pasina outcome inochinja unoregerei chinhu chichiitika kubva pokutanga chinofanira kukwana chokuti avakomana vasati varatidzira ngavatitaridze kuti vadzidzisa mamarshal avo kugadzirisa violence ivo ndo vaidai vakabata vanhu vanga vakaunganidza masaga emabwe avaida kuhoposhera nawo mahwindo muHarare akabakwa namapurisa vasikala vanoti kwaizvo vanhu vakarambidziwa namidnight kana vanhu vabakwa pakati pousiku kuti vane zvavakaronga tomirira here kuti kutange kwaputsiwa vasati vavuya hongu kuratidzira zviri muconstitution asi ndati kana mapurisa vaisa prohibition order mutemo unotaura kuti munoita sei hapana kana nzvimbo imwe yavakambotevedzera mabheta ose emdc zviri mumutemo kuti vanofanira kuita sei ivo chavanoita kumanya kuenda kuhigh court vatinoziva kuti vanononyimwa kuhigh court nokuti chavanoda ava chokwadi chaicho kungoda kuratidza kuti kuzimbabwe kunoku zvinhu hazvina kumira musha nokuti vanoziva kuti shamwari dzavo dzemhiruko hadzinyanyi kuverenga hadzinyanyi kudzamisa pfungwa dzadzo muzvunhu vanongoteerera nhema dzavanovudzwa kuti mangabva ukaitwa voti oraiht sini zvataugwa namdc ichokwadi avo vasitore vanga vachipaumba vachipa handei tenda nenkani tinobisa nenkani hai bodo
vachinyoka vachinyoka saka muri kuti zvinhu zvakamira zvakanaka here munyika
hai iyozvo hasizvo zvandataura nyangwe purezidendi chaivo pavakataura patv kana dai vasikala vanga vakavateerera havana kuti zvinhu zvakanaka vainfect havana kuti zvinhu zvichanaka mangwana vakati izvo takatarisira aperiod of painful reforms painful reforms kureva kuti zvinhu zvakaoma zvakaomera tose uye takatarisira kuti mazuva anoteverawa zvicharamba zvakaoma asi mareforms atiri kuita ndeyekuti zvinhu zvigonaka kana vanhu vakapinda mumugwagwa musi wa16 august kana kuti musi wa20 musi wa21 hazvirevi kuti izvo kokokora inenge yakuita 2 cents mushopu kutarisira hakugadzirisi zvunhu
timbaubatai muromo
rei tose ndibatei muromo ina handirambisa vatone
Okay, achauya kwamuri chauya kwamurizve vascolors tateke avalaleli lapa kufacebook ekasini letu leVOA Ndebele kulosimephi moyo uthi wena sebefuna ukwenza ilizwe engani ngelabo bodwa kuzoba lo Sindo enindlovu uthi wena even ZANU PF youth said so on live Isaac Piri uthi wena sabona msakazi mina ngicela ukubuza uChinyoka ukuthi uyavuma yini ukuthi amapolisa aba lobudlwangudlwangu eHarare mhlaka 16 August 2019 ngiyabonga siyabonga uxhaso lwenu balaleli abasibukeleyo kuFacebook ganyela kuma websites etu ngicho lani abakhongozele emisakazweni. Utaba isingalo lamhlanje lutaba lokuvinjwa njalo nje kwebandla le MDC ukwenza imihlangano yalo yokutshengisela inhlelo zayo zokutshengisela. Sibonile bevinjwa ngamapolisa eHarare namhlanje bavinjiwe njalo kwaBulawayo. Esilabo kuhlelo lamhlanje ngomnumzana Job Sikala honorable ongwe MDC. Lo mnumzana tinomudaishe chinyoka owebandla leZANU PF.
Antunga, I think we have callers that have been waiting patiently, and then I'll come back to read the messages. Tukwao na pano pa VOA Facebook page. Yedio esho na sirigate mbuenda kumtereri. Hello, caller.
Hello.
Hey, tukutawara nani uyeje, muri kupi?
Muri kutawara ona sibanda. Ndirimu mtawara seka murasendeke.
Tawara itins.
Ah, ndingade kubunzo wachinyoka kuti kana vachitarichira noise. Ingaitwe nema demonstrators MDC so-called. Kwa mapurisa akanga aripo here, akanga akaunga nira here wakumana weza NPF waida kubatira manikiriki ni mapurisa kuzo bata noizi ninge atilangwa ni MDC.
Aiwa, chichazo, taura enyu.
Chino chino, ndete kuti, wachinyo wakati, ameno chima kumbre za tana umzimbabu wakabonya tumira sehi. Yekuti kana muchi nyatorangarira zvakanaka nakaka munoona kuti Zimbabwe ichirwa neregime ya Smith tairwa nezvinhu zvakaita sekurambidzwa kana kumbunyikidzwa kwa freedom of expression zvinori zviri kuitwa navachinyoka neshamwari dzavo. Saka taane mumwe weSmith wechitema here muZimbabwe ngavandianswo ipapo ndatenda hangu.
Ya, tinotenda. Tishatora mumwe mutereri tozoenda zvedu kwa varege. Itore mumwe mutereri. Kola, hello? Hello, kola? Kola, menoti muchiripo here nekuti ndanzwa kuti mambomira kwenguva yakareba. Muripo here, kola?
Hello?
Ehe, taura itinzwe. Tukutaura nani uye
zvamuripo.
Ehe, taura itinzwe.
Ndi Donald Mambo Magrasenberg.
Ai wataurai mkoma Donald.
Dango batatevera na mkoma wangu Sivanda kuti vari kuno Grassenberg.
Ehe taurai nyoti gaga nekuti nhasi pana honorable Job Sikala vari pano saka kana muda kuvabvunza zvamunoda kuvabvunza mubva mavabvunza kana kuvunza vachinyoka tobva tango igadzirisa pa program pedu. Taurai enyu.
Aha ndinoda kungosimbisa va Job Sikala nekuva morosa hangu. Avo vachinyoka nditi handi ndinotaura kwavari. Hadina chanika kuva kuti hasi munhu kuti ndofunga dete kuti mavhela kana pamunosarudza mapanelist enyu kuti tinotaura kuti munosarudze one side but musadana vanhu vakati fana vachinyoka vanoziya mbudzi vanhu vakati fana kana pari panotaura padare paibva ndo vanoziya mbudzi nekuti havana chekutaura.
Aiwa
ndi national radio I radio inotevedzwa neruzhinji pasi rose saka musadana vanhu vakati fana vachinyoka vasina kana chavanotaura chavanoziva nekuti matauriro avo ndeekutsvinya asi hazvina chinhu chinobudisa.
Aiwa achienderera mberi zvenyu varipo ndofunga vakunzwai.
Ndinotaura kuti chisystem chavanoda kugadzirwa chii ndechekuti asi kuti mapurisa ndo ane mvumo yeku mapurisa ndangoziviswa chete just kungozivisa kuti kuda zvakati. Noti kuti iwo mapurisa ndo avazopindira tamba dziya dzavo mumaoko ana vachinyoka zvoita sekuti ndakambokuudza ende mavhelasi ndikati ndakahwa vamutodi vanova sekuru vangu zvinogwadza kuti uine hama yakadaro asi havatiukazviita vachitaura vachiti kwai mchayo kwabakomaniwa mashoko okuti vaingoziva havo kuti hazvibudiriri tichakurovai tichakudi asi hazvina zvazomhosva mwari ndi anoziva tete mavhenasi vakuora vachinyoka ka but tinoziva vana varogare gumbu vaimbotaura vachidaro vachirimo musangano uyu but now vana vamupoko vavakutiza nhasi havaivamo musangano imomo vachinyoka mutaurai muchiziva zvamuri kutaura nokuti mangwana hazvichakupandukirai mungava imo musangano imomo nhasi mungavaanhuaana.
Aiwa
munhu wose vachinyoka muzive izvozvo vasikala nokutambai makashinga
tinotenda mukoma
munyika chichamunonyaya kusimbirira pazvo zvamunoona kuti makoni wachii.
Koma Donald, thank you so much. Tinotenda vachinyoka musati mapindura. Timboenda kuna vasikala. Honorable Sikala, we saw some of your colleagues Imimi pachenyo makasungwa a few weeks ago, then this weekend, your chairperson, Honorable Tawita Kumalo, and six others were also arrested. And their crime, publishing falsehoods by saying that there was rigging in the last election. What's your take on that?
Mazita, this end up in Lombuzo, Kakoshi Sabudai, the grinding for Tanga Kuti Pindiri, Panezun Zaki Tauri, Zatau Wanavach, Nyoka, Shanghuita Machine, Kutaki, Tiling Wave, Nayok Tanga, the Okutuach Nyoka Lataura, Yokuti, Kune Matombone, Riken, Saka, Nongwa, Pakariposti Kuna Mapurisa. Ati Zivi Kuti, Varme Ava, Avana Yazi say. Kuti vanoti vakanonge rekeni pakati petown muna First Street ndomswe we china usiku nyaya iyi ZANU-PF yagara ari mabasa ayo ukuti vanocreate evidence yavo yenhema kuti vawane kudzvinyirira vanhu tinozviziva kuti mugore ra 1981 vakandoisa zombo mumaprazi batore zap rakaita kuti vandoita genocide rokuponda zvuru nezvuru zvavanhu kumatebeleleng dziri nhema dzezvombo zvakanga zvaplandwa nezanupiyo so tinoziva kuti mabasa epatora vachinyokai rokunokwera vachinotorereke kumbareo namatombo aya aindonatsotarisa kuti akatobva kwamutoko chaiko chaiko kuti vabudise vachiita zvokuti upowo wokuti vatarize vanhu mabasa ezanupf tinokuzivai makauraya vanhu zvuru nezvuru kumatebeleleng panguva yeguku rahundi mavanyepera kuti vakanga vakavike zvombo mumapurazi avo so tinokuzivai ndomaitire enyu okuti muwane kuponda vanhu nokuvaponere nhema nokuita plang zvinhu zvenyu mobva mazviti ndezveopposition so izvo musakura muchifunga kuti tiri vana vadoko hatina kupusa tinokuzivai ndomaitire enyu kechipiri mataura imimi muchiti ndati that city yakaita demonstration in violence. It's not correct and it's also false. I did not say that. But I told you that we did not call the previous demonstration. All the demonstrations that we called were peaceful and the evidence is very available both on the YouTube and in other platforms. So that you must be able to distinguish on what I have said. Secondly, for him to try and put the MTC ZCTU as one thing, draw money for. So, Vachinoka, vanoda kuponera kuti MTC, makawanda makweta, vanoda kushandisa ma technicalities. Iwo vanoziva kuti, at law, ZCTU is a legal persona on its own, with a distinct constituency, yavashandi. MDC is a distinct legal persona also on its own. So for him trying to marry the two, Zaga Banana, Nokuta Kuti, Zaitwana Mao veteran, Toti Zaitwana ZANU-PF, Mao veteran would have acted on their own outside the operations and also the action and also instructions of ZANU-PF. So for him Kutada Kutita Chunwan, Vachinoka Apa Makonewa, said but I think you could have known it that this organization are voluntary organizations that are created in terms of our laws. And each organization has its own distinct constituency. ZCTU, Iripo Pakumiria Lashang, is this MDC, Pasaredu, Geroku, Vilanyate, Matonde, Venika. Sakara Mataura, Imini Mkiti, Vanu, the MDC, Vanita Violence. Inexcuse yomoda kusevenzesa kuponda vanhu nomusure chishanu makaponda vanhu muharare zvakaonekwa nepasi rino rese chavanga vaita chii tudze vachinyoka mhosva yakapara vanhu vaya vakapondwa magogo vaya vakapondwa muna Nelson Mandela vakazvigarirwa pasi chii chamakavapondera what really crime did those people committed in town you only enjoy abusing human rights. And you know that your political party has a history from 1980 up to present of having abused people's human rights in our country. And you want to hide to hibernate Kuranda, Nemanyepo, or put MDC in violence. The most violent political party is ZANU-PF. You killed 20,000, more than 20,000 people in Matabeleland from 1980 to 1987. You killed it. MDC supporters from 2000 up to present, who are almost 5,000. How many people have been killed in 2008? The long and short sleeve.
Okay,
this is a violent party.
Honorable,
where have we ever killed anyone?
Honorable,
my brother, give us evidence of a single person who was killed in this country by the MDC for him trying to level us to be a violent political party.
Okay, hold it there, Honorable Scala. Honorable Scala. Honorable Scala, hold it there for me. We are running out of time. We have 4 minutes remaining. But we are kuluma lapha ubaba Scala uthi kungamanga ukuthi ibandla labo libandla lodlakela uthi nxa kulebandla eliphila ngodlakela eZimbabwe libandla leZANU-PF lona athi labula labantu abafika ama 20,000 30,000 ngesikhathi sombuqazi wegugura hundi. Ngakho akulunganga ukuthi ubaba uChinyoka athi EMDC libandla lodlakela. Ibandla lodlakela elilodlakela iZANU-PF ngokutsho kuka Honorable Scala. VaChinyoka anzi naba Scala matombaya akabva kumtoko ameno azi matombo echembereze kwaChivieri. As you don't answer that, Mav, go with Chinyoka.
Vachinyoka muku peta zvedu hurukuro yedu manzwa. Vazhinji vanga vari kutaura pano. Vachishorawo zvimwe zvamama taura. Motipa, asi moti muchidimbo mongoti gagaga nekuti nguva yedu yadyanana. Kuti imi nezvataurwawo navasikala munoti chii kune mazwi avataura?
Ndatendai. Vanhu vanotizo hanzi vanhu vanosora kuti kwai zvatagwa naChinyoka vachimusa mudana hai kumuterera kana kusamuterera zviri kwamuri. Asi chokwadi ndechekuti mukutaura kana munhu ukatora nguva refu uchingoterera vanhu vanowirana newe kazhinji kazhinji unopedzisira wava benzi nekuti zvonenge zvaunenge uchiwa zvechingova zvavanofunga kuti unoda kuzviwa. Kana vanhu vakawa chokwadi chimwe chakasimba kazhinji vanogwadziwa nemwoyo voti ungadai asina kutaura nokuti havadi kuwa chokwadi ichocho. Asi muno muZimbabwe zvedu isu savanhu tongoda vanhu vanofarira kuita shamwari dzechokwadi, people who are friendly with fake, kwete people who like my alternative fake. Chandisingadi kupindura kuna vasikala inyaya yavapinza kwokupedzisira yegukura hundi. Purezidendi vedu pavakauya ava vanyuwani ava chimwe chezvinhu zvavakaita pokutanga kutsvaka madhishi ekumatebeleland vakati ngatiitei kuti ogani yedu yenational healing iya itange kutarisa nyaya iyi. Saka nyaya yegukura hunde haisi nyaya yekuti tongori zvedu tadhakwa tiri padoro kana kuti tiri paredhiyo tongorasha muromo tichiti kwakaburawa vanhu 30,000 haidi kudero. Inyaya inogwadza vanhu vazhinji. Inyaya enda kuti titaure zvakanaka
semuchidimbu vaChinyoka. Saka
takuchidimbu imomo hakuna vanhu vakapondwa musi weFriday toda kuvahwa hongu kana vanhu vakaita inonzi illegal gathering. Mutemo muno muZimbabwe plus international human rights law allows the police to disperse an unlawful demonstration.
Thank you very much, Mr. Chinyoka. Please, thank you very much. I would like... Hello, Mr. Chinyoka, Maita Basa. Tuchingo pezi sa Navaskala.
In fact, I might not fit in because we have breaking news. We are learning from our correspondents that the police have issued a prohibition order against the MDC's Gweru rally.
So let's get Mr. Scala to comment.
Mr. Scala, 30 seconds, strictly 30 seconds.
The MDC leaders are currently under siege since the rise of the current administration in Zimbabwe. Almost all our leaders have been arrested, starting from the period when our Secretary for Presidential Affairs Committee was arrested, our current Vice President, Tendai was arrested. So far, there are more than 21 leaders of the MDC who are being charged.
Unfortunately, Honorable Kala, we have to leave it there. Thank you so much, Honorable Jobs Kala of the MDC, as well as Kinombu Daishe Chinyoga of ZANU-PF. Good night, I'm Tungamili Nkoma.
And I'm Marvelous Mthanganya, who you're seeing. Have a very good night. See you tomorrow on Let's Talk.